Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 31, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kuenda kuMozambique neZambia kuti vakwanise kukumbira nyika idzi kuti dzipe ZESA zvikwereti zvekutenga magetsi. Hurumende yoyambirwa kuti nyika icharasikirwa nemari nemabasa akawanda kana ikaenderera mberi nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organization Act. ZIMSEC yowedzera nguva yekuti vana vabhadhare mari yekunyora bvunzo. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yePSL. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa vhiki rino kuti vaende kuMozambique nekuZambia kuti vanokumbira nyika idzi kuti dzibatsire Zimbabwe nemagetsi. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunogona kunge kurungopedza nguva sezvo nyika idzi dzakabuda pachena kuti dziri kuda mari pamberi sezvo kambani yemagetsi yemunyika yeZESA yave nemakore akawanda ichitatarika kubhadhara zvikwereti kunze. Vamunangagwa vazivisa nezvenzendo idzi mumashoko avanonyora vhiki roga roga mubipanhau reSunday Mail. ZESA yakaita chibvumirano neZambia Electricity Supply Corporation Limited kana kuti ZESCO yekuZambia, asi ZESA inofanira kubhadhara madhora mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matatu pamwedzi kana kuti 6.3 million United States dollars. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muZambia vaPeter Kapala vakaudza vatori venhau kuti magetsi avari kutengesera Zimbabwe neNamibia ari kubva pagwenya reKafue Gorge. ZESA inotiwo yakaita chibvumirano chekutenga magetsi anosvika 300 megawatts nehydro Kahora Basa yekuMozambique. Sachigaro weZESA vaSidney Gata vakazivisa mutsamba vakuru kuvakuru vemakambani anochera mugodhi kuti vachashaya magetsi sezvo ZESA iri kutadzawo kubhadhara zvikwereti. ZESA inoda mari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 miriyoni pamwedzi kuti itenge magetsi anokwandira nyika pamwedzi. Vanhu nemakambani emunyika vanonziwo vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri kana kuti 62 miriyoni US dollars kuZESA. Asi rwendo rwavamunangagwa runobatsira here? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Nyika dzemuAfrica dzakatipoteredza sana Zambia, South Africa neMozambique hadzidi rwendo rwemutungamiri wenyika kuti dziti pamagetsi dzoda mari. Ndofunga takaona kuti svondo inoita abva kupfuura. Zambia yanga ichida kutipa magetsi aisvika 100 watts megawatts. Vechida mubhadharo we 6.3 million dollars. ZESA yakatadza kureiza mari iyoyo tikashayawo magetsi. Saka kufamba nendege kuita mutungamiri wenyika kupedza mari yenyika kutambisa nguva. Chinodiwa chete haisi rwendo asi kubhadhara mari iri kudiwa totopuwa magetsi. Nofunga mese makaona kuti pasvondo itapfuura iyi. Zambia iri kumuka chibhenengene padevelopment yayo zvekuti South Africa iri kutotengawo magetsi kubva kuZambia. Isusu takanga tichida kutengawo magetsi kubva kuZambia. Utungamiri hweko uri kubata basa nemazvo asi havapi vanhu magetsi kana kupa nyika magetsi mahara. Anototengwa nemari.
Saka murikurudzira hurumende kuti iite sei?
Tirikurudzira hurumende kuti aiwaka ngavaregedze zvekufamba, asi ngavatore mari yavari kuti Minister of Finance zvakarongeka, ngazvichiratidza kuti zvakarongeka nekutora mari iri muhomwe yehurumende yavanoti vanayo wotenga magezi, kwete kunopema.
Ko, tichitarisa mberi, zvii zvingaitwe nehurumende kuona kuti dambudziko remagetsi harirambe richiita dambudziko kumikwenyi mezi yavawira mudumbu?
Kuenda mberi kuti magetsi ange achiwanika zvakanaka, ZESA inofanira kupuwa simba rekuchaja mapraizi anova ari profitable. Mapraizi ari kuchajwa neZESA pari zvino ari pasi akanyanya kuderera, zvekuti iwo ZESA yacho pachezvayo haikwanisi kuita chiuviri. Saka ZESA haina capacity yekuti iunganidze mari pachezvayo kuti ikwanise kutenga magetsi kunze kwenyika kana kugadzira muno magetsi. Zvikunyanya kukonzera pakuti hurumende inoshandisa politics yaakusvika kunyaya dzemagetsi.
Ko, sei muchidaro muzvinafundo?
Nekuti inorambidza ZESA kuti ikwidze mitengo. Saka zvazvinozoita nezvekuti mukachengeta chirwere chinozokurisa, pamberi apa hurumende ichazoemerwa nazvo, izoti kuna kuzesa nawo chiwedzerai mitengo, zvozouya zvakuremera kuvanhu zvakanyanya. Deno ZESA yaikwidza mitengo pashoma nepashoma nguva nenguva, vanhu vangadai vakati vaadjasta vakajairira kudhara. Saka ZESA yasara kumashure kwazvo kuti iadjaste mitengo yayo ibatana nezvinodiwa pakugadzirwa kwemagetsi. Saka ndo zvakapinda kukosha. Ndosaka mechiona kuti kunyika dzeona naZambia kune South Africa havasi kunyanya kupuwa mabheu auti nehurumende yavo, nekuti vanochaja magetsi ari optimal, ayatingati ari viable, ari profitable, anoita kuti kambani yacho irambe iri mubusiness. Ndosaka tiri kupuwa kuzaida kutenga kuZambia, tiri kuchajiwa mari chaiyo chaiyo inoita kuti kambani yekuZambia irambe iri mubusiness. Ndo zvinoitwa business. Ndosaka mechinoti kumuprivate sector makambani ariko ari kubudirira zvakanaka. Chingwa chelobheozi chagara chiriko makore nemakore, nekuti vanochaja mutengo unobatsira kambani kuti idzorere makosti nekuitawo profiti. Saka ngazvidaro zvimwe chete kuhurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo, Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo, Paul Mavhima, vanoti hapana kudududza pakuwandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti Private Voluntary Organization Act. Kunyange hazvo paine miongororo yakaitwa nedzimwe nyanzvi iri kuratidza kuti nyika icharasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana masere, kana kuti 800 million United States dollars, uye vanhu vachirasikirwawo nemabasa. Mukuzeya nezvenyaya yebhiri iri, Tabata vaMavhima.
VaZulu, bhiri iro parakazouya kuparlamendi pakanga patoita maconsultations nyika yose, vanhu vachipa zvavanofunga. Isuwo sehurumende takanga tatoisa machanges anodiwa tisataendesa kuparlamendi. Parlamendi ichizoritora ndobva yaita futi maconsultations nyika yose, ndokubva vatipa masuggestions avo papvo bill ipapo. Vatipa masuggestions ndokubva taisa zvakare mupvo bill imomo. Saka ibill raongorogwa zvakanyanyisa nenyika yose muparlamenti nekunze kweparlamenti. Zvose zvakataurwa zvanga zvataiona kuti zvinhu zvinofanira kuti tikonsidere takatora tikaisa mubhill imomo, tikaisa machanges.
Zvakazofamba sei pakasvika bhiri iri kudare reparamendi?
Takariendesa kukomiti, rikadarika komiti, rikabvara ripotewa kuna spika nekomiti. Na komiti chair raripotewa seizvozvo, zvinoreva kuti bhiri rava kuenda neinonzi parliamentary legal committee.
Inenge yotarisa chii?
Yotarisa kuona kuti harina here zviri mubhiri imomo zvisiri zvinoenderana nebumbiro remutemo yeZimbabwe. Kana vachinge vaona kuti zveshuwa hapana, tenge toritora toenda naro kuSenate. Senate yonoridibeta zvakare. Kana Senate yazoripasa, zvinenge zvava kureva kuti bill iroro rava kuenda kuna president kuti richiiswa zviri pamutemo, uve mutemo unoita kuti ndiwo wakutevedzerwa nezvemapvo izvozvo. Ndatenda hangu vazuri.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vachitaura vari parunare muHarare. Asi tichiri panyaya iyi, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vakaitawo ongororo nedzimwe nyanzvi nezvematambudziko achaunzwa nekuvandudza mutemo uyu.
Nyika dzakaita sana India, takaona kuti zvakaideredza mari yanga yakupinda munyika through ma-NGOs in general, not just iwo ma-NGOs angari targeted, but zvakaaffecta the whole NGO sector about 10 or so years ago. Hazvina kunyatsa kubuda zvakanaka. Saka I think zvine zvichida tipave nekushandirana pamwe kwakasimba pakati pehurumende, nekuti ndinorangarira kuti pane marecommendations akanga aiswa. Zvimwe zvakakosha kuti anga achiitwa taken on board process isati yapera. Tinobva iri kuparliament, but mamwe maspecific recommendations akaiswa nemaNGOs. I think zvakakosha kuti anga achiitwa taken on board.
Takanzwa vanxube vachitivo vari kutarisira kuti panyaya dzebudiriro iyo mari iri kubva kumaNGO yavakati inosvika 750 million ichabatsira kusimudzira upfumi hwenyika nekune rimwe rutivi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kuti vemaNGO vari kuita zvematongerwo enyika, nekudaro mitemo inofanira kusimbaradzwa. Simone Renyu, sei pari kuramba pachiitorwa danho iroro nehurumende rekuti mitemo ivandudzwe?
Chokwadi, in fact, one of the major reasons yakanga yapiwa nehurumende for my amendment, for the introduction of this PVO act, ndekuti tsvaya kurwisana nenyaya dzeanti-money laundering. But isusu takada taiwa nyaya yeanti-money laundering munyika haisi nyaya yakanyanya iri kunyanya kuti netsa senyika. Even makaona mareports akaproducewa, the latest report yefinancial action task force iri kutotaurayo kuti Zimbabwe has made a bit of progress, and yanga atisi pa big risk in terms of money laundering or even nyaya yefinancing of terrorism. But I think nyaya ingoripo ndeyekuti ma-NGOs in general, I think pangori neperception yekuti ari kuita indulge nyaya politics, or whether it's political lobbying or political advocacy. But maondero angu zvinenge zvisina izvozvo hazvina kuipa, nekuti makaona even NGOs nyika dzakabudirira ndobasa raanoita nyaya political advocacy, political lobby. Izvozvo zvakakosha kuti zvinge zviripo. Takaona strong NGO sector inogona kucriticisa hurumende based on maprinciples nemavalues. Zvinosimbaradza demokrasi uye zvinosimbaradzawo zvakare development.
Ko, panyaya yemabasa apa pachaitawo sei hurumende ikaramba yakatsika madziro?
Zvinoita kuti pave nemaretrenchments, mamwe maNGOs anga achicollapsa. Saka zvinoaffecta nyaya yemabasa ichokwadi ichocho. And makaona kuti parizvino NGO sector in general, it's one of the big employers in Zimbabwe, one of the biggest contributors to foreign currency. Saka it's playing a critical role.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare muHarare. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri weZimse kumuzvare Niki Dlamini vanoti vawedzera nguva yekuti vana vabhadhare mari yekunyora bvunzo dzegrade 7, O level neA level. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevabereki kuti vainge vapiwa nguva pfupi yekuti vabhadhare mari. Zimseki inotiwo yawedzera nguva kusvika musi wa1 kutanga musi wa1 nyamavhuvhu anova mangwana kusvika musi wa5 nyamavhuvhu. Vabereki vakawanda nekuda kweurombo vakatadza kubhadhara mari dzechikoro musi wa29 chikunguru wainge vatarwa sezuva rekupedzisira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata muzvare Dlamini.
Nguva yekuti vabereki vakwanise kubhadharira vana vavo bvunzo ra2022 yakavhurwa from Monday musi wemuvhuro zvitanga mangwana 1 August to chishanu 5 August. Saka vhiki rino iri ndorakavhurwa kuti vabereki vakwanise kuenda kunobhadhara kana vanga vakatadza kubhadhara kusvika musi wa29 July.
Saka chikonzero chei chaita kuti mutore danho iri?
Chikonzero chacho kuti kana muchirangarira patakapa window re-registration. Registration yakatanga muna May, end kuchikupera kwemwedzi waMay kusvika 29 July. Asi period yokuti vanhu vabhadhare nemari dzemuno munyika Zimbabwe dollar vanga vakapiwa 7 days. 7 days idzo takareverera rate, interbank rate yanchishandiswa mu7 days idzodzo. Saka window period iyi yatavhura tabva tavapa futi imwe rate yavanogona kushandisa panguva iyoyi. Rate ichashandiswa pavhiki riri kuuya iri ra1 August kusvika 5 August ya 488 Zimbabwean dollars to 1 US dollar.
Asi mungajekesa vabereki, hamusi kutarisira kuti vange vachibhadhara iri mari yekuamerica?
Isusu sezinsese tiri kuti hakuna mubereki ari kumanikidzwa kubhadhara nemari either yekuamerica kana kuti marands kana kuti Zimbabwe dollars. Mubereki anoona kuti iye ari kukwanisa kubhadhara nemari yakaita sei. Mari iyoyo ndiyo vanoshandisa kuenda kunobhadhara. Saka kana vachikwanisa kubhadhara nemari US dollars vanobhadhara, kana vachikwanisa kubhadhara nemarands vanobhadhara, kana vachikwanisa kushandisa maZim dollars ndiwo vanobhadhara nawo.
Uyo anga ari mutauriri weZimse kumuzvare Niki Dlamini vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mukuru wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Zvinobatsira tisatiri kuona nezvekuti mazuva awedzero anongori mashoma. Tanga tichifunga kuti dai mazuva awedzera nevhiki mbiri, dai zvava vasvika kana musi wa12 August zvaizoita zvakanaka, vozopa zvikoro mazuva matatu kuti musi wa15 mapepa acho anga azosvika kuZimse. Tikawedzera mazuva mashanu chete, tinongoona sekuti hazvina kunyanyisa kuzadza mukombe, nokuti vabereki vakawanda vari kuneseka nemari kumaruwa. Kuri kunesawo kuti hakutonawo masaiti kana maekopesha ari kurambiwa. Saka vabereki vanenge vachida kuzama kuedza kutsvaka keshi kana kuenda kutaundi kuti vakwanise kubhadhara.
Asiwo idzo mari dziri kubhadharwa dzacho, vabereki vanodzikwanisa here? Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko zvikuru sei kune vari kumamisha?
Ipapo ndo pamwe panonetsa, nokuti mari iri kubiwa yemazamanishini yakakwira zvikuru kwazvo zvokuti vashoma vanokwanisa kuikwanisa. Paone zvekuti kuona kuti 11 US dollars pasubject imwe chete kana mamwe abatsirwa nehurumende asakazonopfuura 7 anepodiwa ma22 US dollars. Even pa5 munhu akanyora zvikoro zviri kubvisa masubject akaita semasciences nekuti zviri kuti ari kudhura. Saka even munhu akada kunyora ma5 pane masciences subject anenge achingozvibhadharira nekuti zvikoro zviri kuti masciences aya haakwanisi abhadharwe nehurumende nekuti anoda mari yakadini yakati wandei. Saka tiri kuona kuti ndo rimwe dambudziko guru rekuti mari iri kutonesa. Vanhu vakabva mucovid Wakawanda wana wazili employees, 94% ya wana wazili employees. Saka kungo kia kia upa black market.
Saka muru kuruzira urumende kuti iite sei?
Urumende kuti iri kubatira ne bimu. Sio ana wale kubatira ne bimu. Wana washo mazikuru kwashu. Wakawanda wakitinteza upa wana mto kwanza. Ivi nikurejesta na uti zikoro za eto na mari. Kote kumiri ya mari ino zobaku bimu. Ya wana maa. Kore mari ilika na matatu, isi nga siki kune ino zikozi. Saka paida kuti pa gare pasi, kuona kuti best asset ye munika wana wadika. Saka urumende ikwanzo kubasira zikuru kwazo, kuti wana wadiki wangu wa kwanza kunyora paisa jenu, ndo zinopa kuti wachuze makeria pasi kana kuenda mberi, mezize zao. Asi kuna kuti urumende aina hanya, ne wana wadiki.
Mukuru wesangano revarairidzi PTUZ Dr. Takawafira Jou vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki. Muchirongwa chanhasi Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvare Kerita chawana choga muzvina bhizimisi.
Kwazwai muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki Youth Forum matinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Svondo rinotaita rombo rakanaka kusangana navanzvadzi vedu Kerita Chawana Choga, Chief Errands Officer, CEO veTumakeri iri muHarare. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa. Tinoda kutanga nekunzwa kuti Kerita uyu ndiani uyu tisati tanzwa zvakawanda wanda.
Tarangu rekuberekwa ndinoitwa Kerita Chawana Choga, ndinogara muguta reHarare.
Tinonzwa kuti Tumakeri, Tumakeri anenge achitumwa kupiko Keri uyu?
Tumakeri ikambani yakatangwa mugore ratinozenda 2020 nekuburikidza kwekuti ndakanga ndaona kuti vanhu vari kumhiri kwemakungwa vanotambudzika kana vachida kuti zvinhu zviitwe kumba zvakafanana nekuendesa vabereki vavo kuzvipatara, kutengerwa kwevabereki magrosari, kutorwa kumaairports, kuitwa mabasa akasiyana-siyana avanenge vachida kuti aitwe kuno kumusha. Saka Tumakeri ndopatakaitanga tichida kuti tive ebridge kana kuti tive nzira yekubatsira avo vari kumhiri kwemakungwa.
Makazvifunga sei izvi kuona kuti apa pane mukana, regai tipinde nepapa?
Ndakanga ndine shamwari yangu nevamwe sisi vangu vari kuCanada, vaipotawo vachinditi kana pari paweekend semugovera zviya kuti kana ukaitawo mukana nokumbirawo kuti unditirewo chakati nechakati nezvekupawo mari yepeturo. Saka ndakazozvifunga musi ndakagara zvangu kuti asi kana vanhu tu ava kundikatotanga kuita business ndikaona vamwe teni vakaita seivavavo hazvitofambi here, ndikaona chiraramiso muno muZimbabwe nekuti mabasa hakuna. Saka ndaitawo panguva yekutsvaga kuti ficha ndingaitawo kuti ndiwanewo kamari pasaidi.
Semusikana wechidiki ari kupindawo mubhizimisi, zvanga zvakakuomerai zvakadii kutanga Tumakeri?
Zvanga zvakatiomei nekuti mashandiro edu atinoita kuTumakeri kazhinji zhinji tinotanga tabhadharwa tisati taita basa. Saka nyaya dzekuvimbana idzi dzekuti munhu haazokwanise kunge ane chivimbo chekuti ndikatumira mari yangu basa rinoitika rinozoitwa here. Saka ndiwo mamwe andingati zvinhinganidzo zvandakasangana nazvo zvekuti munhu anozenge aakuzeza kuti zvino ndikatumira $300 yangu musikana uyu akazenda ashayikwa nemari yangu ndinomwanira kupi. Saka tingati panyaya dzekuvimbana apa ndiyo yaiva dambudziko guru patakatanga.
Pari zvino makura zvakadii? Muringori muHarare chete here?
Pari zvino tiri muHarare. Pana inini nemadhiraivha maviri vanoshandisa zvimudhudhudhu. Tinoenda kwese kana tichinge tatumwa, tinotakamboenda kuChivhu, takamboenda kuweza,
nana chimwei kunana dzingira bese kunenge kuchingoda kuti munhu awe anenge atituma achida kuti tisvike tinosvika but pari zvino kunyanyanyanya tiri muguta guru reHarare
vamunoshandidzana navo tinokuonai zvikuru pamadandemutande apo pamasocial media kumafacebook kumainstagram uko vanoda kukuwanaiwo vanoda kutuma Keri uyu vanokuwanai kupi
Keri ndinowanikwa panhamba dzangu dzenetwani dzinoti 0717605397
tinotenda muzvare Keri tachawana vachitaura naIvan Zininga westudio 7 iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero
Maneru akanaka vatereri ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero tisingapedzi nguva ngatinzwei zviri kunetsa mukoma Dennis Mabera
makadiko pa Studio 7 yechurch pano ndinamubvunza pekuti Jesu anotaura achiti kwanzi makazokuchinzi usachiva kana kuti usaita upombwe Pana Mateo 5:27-28 Iro Bhaibheri kuti Jesu anoti kwanzi asini ndinoti kwamuri atarisisa mukadzi akamuchiva watopomba
Saka mukoma Dennis chii chamusinganzwisisi apa chii chamuri kutya
ipapo panonetsa kuti vangani vachapona ipapo pakutarisa mukadzi womuchiva kutonzi wapomba mutemo unotaura zvimwe here kana kutaura saizvozvo zvawakataura izvokuti ukachivisisa mukadzi watopomba Mukadzi wacho unongaita here pamiri uchinga wamupomba nezhira iyeyo kuti unotoita pamiri mukadzi nekuti wamutarisisa
mukoma Dennis mufundisi David Simango vakateerera vari pano kukubatsirai nemubvunzo wenyu makadini Reverend Simango
manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu vestudio 7 mubvunzo wamukoma Dennis Mabera uri pana Matthew chapter 5 Jesu unoti iye makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make panapa Jesu mashoko aitaura waireva kukosha kwekuti munhu anofanirwa kuziva kuti chese chinoitwa nomunhu chinotangira mukati chinotangira mumwoyo ndoda kuti zvijeke kuti Jesu haana kuti mumwe nomumwe unotarira mukadzi watoita upombwe Jesu haana kudaro
Jesu akatii nai mufundisi Simango
Jesu wakati achitaura zvijeke kwazvo kwazvo unoti ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe mumwoyo make muri kuona kuti upombwe unoti waita mumwoyo make nokuti zvinhu zvinozoitwa nomunhu kunze mumuviri wake uyu zvinotangira mumwoyo saka muchiona kuti iko Jesu waida kuti munhu ave nomwoyo wakaberekwa patsva mwoyo wakanaka nokuti Jesu Kristu unoziva zviri mumwoyo medu tikaona pana Mateo chapter 9 pavhesi ya 4 panotipo asi Jesu achiziva mifungo yavo akati munofungireiko zvakaipa mumwoyo yenyu nokuti tinoda kuziva kuti munhu wese ane chaanoita chinenge chatanga chadzvarwa mumwoyo make sake paanoti munhu akatarira mukadzi akamuchiva atoita upombwe mumwoyo make sake Dhavhidhi achitaura achiti iye kumapisarema chapter 119 pavhesi ya 11 unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai kana mumwoyo muine shoko ramwari haungagoni kutadzira mwari nokuti shoko iroro rinokuvandudza mifungo yako kuti uve nokufunga kwakanaka kana uine kufunga kwakaipa nezvaunozoitavo zvinenge zvakaipa saka munhu zvose zvakaipa zvaanoita mbeu yacho inotanga mumwoyo saka hazvisi kureva ba kuti kana waita chinhu mumwoyo imomo tomboti zvataurwa namukoma Mabera
Aiwa, tinotenda nguva yedu ndo yadyanana, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinopa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iko zvino ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube weStudio 7.